vechidiki veMDC vanga vachidarika mazana matatu varatidzira kubva pamuzinda webato ravo paHarvest House vakananga kumahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachiti havazi kufara nemafambisiro ari kuita komishen iyi basa. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza ZEC pavasimuka pamuzinda webato ravo. Mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vaudza varatidziri ava kuti ZEC inofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Vachidziva vatiwo mitemo yose inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa.
Tadzoka mustreet, tadzoka munzira, tadzoka kuti tichitanga chimurenge, tadangana nenyaya yemaelectoral reform. Muri kuzviziva takawana all of them, independence of sex, secondly, constitutionalism, thirdly, tinanyaya yeHarvest of fear, tinoda kuti vana mugabe, siyanai nemazvikapfuku, vatambiri mumi hatisapota any organization vorobato, vanochengetedza our culture mumaruwa, siyai mazvikapfuku, ararame zvaari kurarama.
Vasina kumbofamba chinhambwe chakareba, varatidziri ava vatanga kumhanyiswa nemapurisa anga akapakatira zvombo ayo avadira mvura inovava pamwe nekuvamwaya hutsi hunokachidza. Vamwe veruzhinji vanga vasinei nekuratidzira uku vadirwa mvura inovava nehutsi hunokachidza uhu. Varatidziri ava vapisawo makadhibhokisi mune imwe migwagwa iri pakati pedhorobha. Mumwe wevaratidziri ava vaInoki Mukudu vati vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa.
Street demonstrator against ZEC. Mapurisa iwo anga achiti demonstrator kwedu hakusipa mutemo. Saka patatanga kudemonstrator, mapurisa abva atanga kungokanda matiyegasi nekumwaya vanhu mvura inovava.
Mumwe wechidiki anga achiratidzirawo vaShakespeare Mukoi vati commission yeZEC yakazara vasori nevari muchiuto vachiti izvi zvinokanganisa chimiro chesangano iri.
Iroro bumbiro remutemo idzva rine maelectoral reforms nemasystems anofanira kunge achitevedzerwa nehurumende yemuZimbabwe kuti sarudzo dzinge dzichiitwa pachena zvakasununguka. Dambudziko riripo nderekuti hurumende yaRobert Mugabe haisiri kuda kuimplementa constitution iyoyo, zvinowa zvinokanganisa kufamba kwemareforms zvakanaka. Mamwe mareforms atiri kutaura nezvavo i-involvement yevakomana nevasikana wemilitary kubva kumasoja, mapurisa, state security vanova maCIO vari kupindira mukati mesarudzo dzeutungamiriri wenyika. Izvozvo tiri kuzviramba nekuti mukatarisa kunyange nekuZEC unoona kuti vakomana vemasoja nemapurisa ariko. Saka nemamwe mazwi kana tichitaura zvinoreva kuti ZEC iri kutungamirirwa naArmy General. Saka ibasa nemutoro watiri kuisa kuZEC nemutungamiriri wayo anova Rita Makarao kuti mareforms iyayo anga achiimplementwa sarudzo dzisati dzatanga.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachisanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati mapurisa emuZimbabwe anofanira kudzidziswa kutevedzera bumbiro remitemo sezvo achiti kuratidzira kwaitika nhasi kwanga kusina kukanganisa runyararo.
Mapurisa anenge asati akwanisa kunzwisisa kuti kwaane bumbiro remitemo idzva rinobvumira vanhu kuti vange vachiratidzira kana kusiri kuti vanenge vasingaiti zvinhu zvemhirishonga. Maonero ataita nhasi ndeyekuti panga pasina kana mhirishonga iripo, vanhu vanga vachidawo havo kuti vaburitse pfungwa dzavo, asi tazoona mapurisa achidzivirira vanhu. Chinhu chatinotsoropodza, chinhu chatinokurudzira kuti mapurisa dai anga abatiranawo nevamwe mukunzwisisa bumbiro remutemo idzva uye kuti mashandiro matsva avanofanira kuita muZimbabwe idzva.
Mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanotiwo bato ravo richaratidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera vachiti pane zvinhu zvakawanda zvinobata sarudzo zvinofanira kushandurwa sarudzo dzisati dzaitwa zvakafanana nemitemo inobata mafambisirwo esarudzo kupindira kwevari muchiuto munyaya dzesarudzo nezvimwe zvakadaro. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amai Rita Makarau pamwe nemutauriri wemapurisa amai Cherry Charamba kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.